Vachiparanwa kai kutengesa fodya gorerino pamusika weTobacco Sales Floor, gurukota rezvekurima Dr. Ishas Masuka vati fodya yauzwa nevarimi yakanaka chose uye vanotarisira kuti ichatengwa nemitengo inofadza varimi. Asi izvi handizvo zvaitika nekuti kirogiramu rekutanga ratengwa nemadhora mana nemasendi makumi matatu ekuamerica, izvo zvisina kufadza varimi. Mumwe murimi vaRobson Katiyo vekwakazangara rekukaroi vati misika yavhura mitengo yakadzikira pane zvavange vakatarisira.
Mitengo uripo pane dzimwe fodyawo dzingiradhaidzi ndedzepamusoro, mapuraisi acho anenge achiri nani, but pane dzimwe dzacho mamwe mapuraisi acho anenge akatizirei.
Amai Kudzai Bhutai, avo vave nemakore 15 vachiri mafodya kukaroi, ndemumwe asina kufara nemitengo yange iri kumisika nhasi.
Mitengo tikuiona, asi mitengo imwe fodya hatikuiona kutengwa zvakanaka. Fodya inorwadza kurima, tikutarisira mitengo yakanaka, ndosaka tauya. Toda kunobhadhara vanhu vakatishandira, saka tikutarisira mutengo wakanaka pafodya.
Sachigaro weboard reTobacco Industries Marketing Board vaPat Devenish vati gore rino varimi vachabhadharwa zvikamu 60 kubva muzana nemari yekunze kubva pazvikamu 50 kubva muzana gore rapfuura. Asi varimi havana kufara nazvo vachiti zvinhu zvizhinji zvavanoshandisa pakurima vanoshandisa mari yekunze uye vanoda kuti vapiwe zvikamu 70 kubva muzana zvemari iyi ari madhora ekuamerica. Amai Bhutai vati vanoda mari yekuamerica yakawanda nekuti ndiyo yari kushandiswa pane kutenga nekutengeswa kwezvinhu zvese munyika.
Tishoma mari iyoyo, tikuda mari yakawanda yemaiyetu sokuti ndiyo inotengesesa, ndiyo inotenga. Soro munhu achida kunotenga mombe tumusamutenga nehuyeti.
Vamasuka vati hurumende inoziva matambudziko akatarisana nevarimi uye vanoda kuti goo refodya riwedzerwe kubva pamakirogiramu 200,000 pari zvino kusvika pama 300,000 gore rega rega. Asi vati izvi zvinofanira kuitwa pachishandiswa mari yemuno kwete kushandisa mari yekunze sezviri kuitika pari zvino.
Chokutanga tida kuona kuti fodya yakawanda irime kubva pa200 million kilograms kusvika pa300 million kilograms. Tinodawo kuona isusu kuti mari yomuno ishandiswe pakurimisa fodya kwete zvatiri kuita mazuva ano zvekuti tinoti mari yokunze ndiyo yataa kushandisa muno.
VaDevenish vati kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kurima fodya munyika huri kuwedzera, paita dambudziko guru rekuti vazhinji vari kuomesa fodya yavo nekuparadza miti nemasango. Vati nekuda kwaizvozvo makambani akawanda ekunze anogadzira fodya yekuputa akatovayambira kuti acharega kutenga fodya yemuZimbabwe kana izvi zvikaramba zvichiitika. Asi vamasuka vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave kugadziriswa nemutero weTobacco Levy uyo unosungira kuti varimi vefodya vadyare miti yekushandisa pakuomesa fodya yavo kwete kuparadza masango.
Izvozvo indastri vakatoona kuti kare kare ngatiite chinonzi Tobacco Levy inobatsira afforestation, ivo vanotengawo fodya vakabatana vakaita Sustainable Forestry Association yokuti vakwanise kusima miti. Isu tinokurudzira varimi chose kuti vasashandisa miti asi kuti vashandise marasha nezvimwewo zvakadero. Pari zvimwe zvatiri kuita ndezvekuti ivo madhirora avo anofanira kuti avandudzwe kuti ashandise moto mushoma zvinotibatsira izvozvo.
Fodya inounza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvese uye gore rapera chete yakaunza munyika ma 1,172,000 emadhora ekuamerica. Gore rino inotarisirwa kuunza mari yakawanda kudarika apa sezvo uwandu hwevarimi vefodya hwakawedzera kubva pa145,625 kusvika pa147,000 931. Vamasuka vati hurumende inotarisira kuti TIMB ichavandudza mabasa ekurimwa kwefodya munyika pamwe nezvimwe zvinogadzirwa kubva mufodya kuti nyika iwane ma5 billion emadhora ekuamerica kubva kuindastri iyi gore rega rega. Pane misika mitatu yavhurwa nhasi inoti TSF, Boka Tobacco Floors nePremier Tobacco Floors. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.